manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina nyamavhu 24 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu ngavaregete polisi ichiita basa rayo. Ndozviya zvamunoona vanhu vanenge vachichema vachiti polisi yawanda pamugwagwa. Asi polisi ikabva ikatadza kuita enforcement, tinenge tava kuchema zvechiti kuiyo mota yapinda sei paroad.
Vanhu gumi nemumwe chete vanofa, vamwe zana negumi nevapfumbamwe vachikuvara apo rori yanga yakatakura vatendi vechechiye The True Apostolic Mission yaita njodzi kukama TV. Politbiro yezano PF inoiti amai Maud Muzenda vaitwe gamba renyika uye vave kutarisira kuradzikwa nemugovera kuHeroes Acre. Mumwe mutori wenhau anorohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezano PF panga pachishambadzwa bato reMDCT kuHarare Showgrounds. Tichakupaiwo zviri kubuda kubva kumitambo yeCastle Laga Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu gumi nemumwe chete vashaya, vamwe zana negumi nevapfumbamwe vakakuvara apo rori yanga yakatakura vatendi vechechiye The True Apostolic Mission yaita njodzi kukama TV. Nepfenyuro yeZBC yati mumwe wevanhu vapona mutsaona iyi iyo yaitika mambakwedza nenguva dza 4 AM mushure mekunge mabhureki erori iyi aramba kushanda. Asi vatendi ava vanonzi varamba kuti imire sezvo vanga vachitya kunonoka kuenda kukereke. Vanga vachibva kusiyabua Binga vachienda kuHwange. Mukuru wemapurisa kuHwange Superintendent Newton Mutumba vaudza vatore venhau kuti vakuvara vaendeswa kuzvipatara zvakasiyana siyana kusanganisira kukama TV Clinic, Hwange Colliery nekuSt Patrick's. Njodzi iyi iri kuuyawo mushure mekunge vamwe vanhu gumi vafa nemusi wemuvhuro mutsaona yemumugwagwa weHarare Nyamapanda pedyo nemusami Cross Business Center. VaClifford Govo vakafanobata chigaro chemukuru wesangano rinoongorora nezvenjodzi mumigwagwa reTraffic Safety Council vati mapurisa vanofanira kuregwa vachiita basa ravo rekubisa motokari dzisina kunaka mumigwagwa, asi vachitiwo vanhu vanofanirawo kuongorora motokari nemabhazi zvavanokwira. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navagovo.
Pakutanga tinoda kuti tine urombo kune avo vakasikigwa nehama dzavo papanjodzi yaitika kuHwange. Ukatarisa zvaitika ikokoko, tinenge tichikurudzira vene vemota dzinenge dzizosenga vanhu kuti vaone kuti mota dzavo dzinokodzera kufamba paroad yamoti road witness. Vanofanirwa kunge vane maroad fitness dzemavehicles avo especially anosenga vanhu. Then secondly, tinokurudzirawo mapassengers kuti aone kuti mota dzavari kukwira idzo dzinokodzera kuvatakura singavaisi munjodzi.
Saka zvingaitwa sei kuti ava vanotakura vanhu navava vanohaiwa vatevedzere mutemo wekuti vanhu vasakuvara kana kufira munzira zviri kuitika izvi?
Ipapo tinototarisira kune avo vanochengetedza mutemo vepolisi kuti vakaona mota dzisingakodzeri dzakasenga vanhu, hazvinei kuti vanhu vechechi, kana mota isingakodzeri kufamba pamugwagwa ngaibviswe pamugwagwa. And tinotochema newo kuti polisi ngaiite, vanhu ngavaregedze polisi ichiita basa rayo. Ndozviya zvamunoona vanhu vanenge vachichema vachiti polisi yawanda pamugwagwa. Asi polisi ikabva ikatadza kuita enforcement, tinenge tava kuchema zvechiti kuiyo mota yapinda sei paroad.
VaClifford Govo vakafanobata chigaro chemukuru wesangano rinoongorora nezvenjodzi mumigwagwa reTraffic Safety Council vanga vachitaura parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Darere High Court rapa mutongo wekuti vaimbo vemutevedzeri wameya weguta reBulawayo vaGift Banda vadzokere pachinzvimbo chavo. Mutoro wedu enhau taura ishava anotipa nyaya iyi.
Justice Martin Makonese vapa mutongo uyu nhasi mangwanani. Vabanda vaive vambomiswa basa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuere muna Gunyana wegore rapera. Vakazodzingwa basa mushure mekunge tribunal yaive yasarudzwa navakasukuere kuti iferefete nyaya iyi yavati vaive vabatwa nemhosva yavaipomerwa yekushandisa chinzvimbo chavo zvisiri pamutemo kuti vatenge imwe nzvimbo yekuvakira. Mushure mekudzingwa kwavo, vabanda vakakwira kudare repamusoro vachipikisa kudzingwa uku. Mumutongo wavo, Justice Makonese vati mushure mekuzeya nyaya iyi vakaona kuti tribunal yakatadza pakuwana vabanda vaine mhosva sezvo zvaive pachena kuti hapana mutemo wavaive vachikora mukutenga kwavakaita nzvimbo yekuvakira iyi. Nekudaro Justice Makonese vati vabanda vanofanirwa kudzorerwa pachinzvimbo chavo chekuvakanzura uye mutevedzeri wameya weguta reBulawayo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvekutongwa kwematunhu panyaya iyi. Gweta ravabanda vakolwa nengwenya vaudza Studio 7 kuti vange vasati vaona magwaro emutongo uyu asi vati vari kubata denga nekufara nekuti vaiziva kuti vabanda vaisave nemhosva kubvira pekutanga.
Tinofara zvikuru nechikumbiro chetu kuti chakavhumwa neHigh Court because takataura zvokutanga kuti client yetu vabanda vanga vasina kuparwa mhosva. Saka tinofara zvikuru. Hatisati taiona decision yacho yakapiwa neHigh Court but tiri kufara zvikuru.
Vangwenya vati pavanongowana magwaro emutongo uyu vachasvitsa kukanzuro yeguta reBulawayo kuti vabanda vadzokere pachinzvimbo chavo sezvataurwa nedare. Vatiwo vanotarisira kuti vabanda vapiwe mari yose yavaifanirwa kuwana kubvira pavakamiswa basa kusvika pari zvino sezvataurwawo mumutongo uyu.
Tichazoendesa kuna deputy sheriff kuti aseve marespondents etu bana minister bana city kanziri zvokuti auye adzokere kubasa kwake. Tiri kutarisira kuti vapiwe maallowances avo nekanziri.
Mumwe mugari wemuBulawayo vaadmire kudita vati mutongo uyu unofadza nekuti matare aratidza kuti hatonge achitarisa kuti wabuda mbamani.
Matare anofanira kutonga without regard to political. Vasingarerekere kuti munhu unobva kumusangano upi. Vanongotarisa magwaro avo nebumbiro remutemo nemitemo yemunyika. Saka zvinongofadza kuti ndo zvinongotariswa nematare izvozvo. Nekuti kana pakazenge pane chimiro chekuti matare akurerekera kurutivi rwebato inenge yangova nyonga nyonga mukati menyika.
Asi mumwe mugari vati neshoko vati hazvishamise kuti hurumende inogona kuramba kutambira mutongo uyu.
Panyaya iyi ndinoona zvekuti zvakamboitika kugweru makanzelars yako akambosuspendwa. High Court yakazoita zvayo but hurumende yakatora nguva kuzvitambira. So I think zvinogona kungodini kutorawo time zvichinetsa kudaro.
Mutauriri webato reMDCT vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 parunare kuti mutongo wanhasi unoratidza pachena zvinogarwa kutaurwa nevebato ravo kuti makanzura avo kunyanya mumaguta vanopomerwa mhosva dzemanyepo senzira yebato riri kutonga reZANU PF rekushungurudza vatsigiri vavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Mumwe mutori wenhau anonzi Arowani vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF panga pachishambadzwa bato reMDCT kuHarare Showgrounds. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Manyere uyo ange ari pastendi yeMDCT arawa mushure mekutora mufananidzo weimwe motikari yange ichidarika pastendi iyi ine number plate yange yakanyorwa kuti RG Mugabe. Vange vachityaira motikari iyi yerudzi rweChrysler ine ruvara rutsvuku vaEfraim Chizola vabva vaburuka motikari mavo ndokutanga kurova Manyere. Manyere audza Studio 7 kuti ange ari kutora mufananidzo yezvange zvichiitika pashow apo arowa.
Ndaona moto yange yakanyorwa kunzi RG iri number plate. Saka nzi mutapo wenhau ndatora picture ndichitarisa kuti ndikutora zvinhu zvichiitika mushow but muridzi wati ati anonzi Zola abva mumhanyisa moto yake ada kunditsika kwabva achindithiretera tinobva kunyudza. Kune vakawanda vakatofa nenyaya idzidzidzi ati munhu wati munhu weZANU PF ende vatoziva vakabudisa mamagadzi avava vakanzi freelance journalist vatima ZANU PF mumwe wacho akatopfekwa kukepisa ZANU PF akanzi Kenyas vafukidze.
Chizola ange ave kuda kupinza manyere motokari make nechisimba asi azodzorwa nevamwe vake vange vakapfeka mbatya dzezano PF. Manyere abva asungwa nemapurisa uye hapana chikonzero change chapiwa kuti ainge ari kupomerwa mhosva yei. Zvichakadaro, mumwe mukuru mubazi revechidiki muMDCT mudunhu reHarare vaJeff Chaitezvi vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda vange vari kufarira zvinyorwa zvegwaro remutemo yeMDC kana kuti mapolice documents. Vatiwo vange vachida kuva nhengo dzebato iri vange vari kupiwa makadhi pachena
500 tava chikuru chavari kuda imanifesto nemapolisi edu ndokunyanya zvo zvavari kuda nemamembership cards.
VaChaitezvi vati mutungamiri webato ravo vamogenzvangirai vanotarisirwa kushanyira stand iyi mangwana. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotarisirwa kuvhura show zviri pamutemo mangwana. Mutevedzeri wemukuru weZimbabwe Agricultural Society vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti show yegore rino yafamba zvakanaka chose kana zvichienzaniswa nedzimwe dzapfuura.
Kare maiti show ichipera taisa vanhu vane mabhurumi nemutsvairi wakutsvaira kuklina kuti mangwana inge yakachena. Asiko zvinoti tangu ari kupfudzwa hapana kapepa kauri kuona hapana yakachena zvekuti aiwa show iri kunakidza. Tozoti isusu kumastands every day paunosvika pastand unoona yakachinja iri kuita kunge yatotanga show musi iwoyo, zvichireva kuti vanhu vari kuratidzira zvinhu havasi kuneta. Vari kutiwo pavanenge vapedza show nhasi mangwana makuseniseni wobva yogadzirisa gadzirisa kuti vanhu vasvike pakaita sei pakanaka.
VaCraig vati vanotarisira uwandu hwevanhu kukwira kutanga mangwana uye vatotanga kupa mubayiro kuvarimi vakakunda nhasi. Vakawana mubayiro yepamusoro ndivo vachapiwa mubayiro yavo navamugabe mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vagari vekumasvingo avari pakati pekuchema gamba renyika, ambuya Maud Muzenda vakurudzira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vayemure nekudzidzira tsika dzakanaka kubva kuna mbuya Muzenda, avo varumbidzwa nevazhinji munyika kuti vaiva mudzimai wemumwe wevatungamiriri venyika akazvininipisa. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi inouya apo vamwe vari kupomera amai Grace Mugabe mhosva yekukonzera kusawirirana mubato rezanu PF nemunyika. Mazuva apera amai Mugabe vakakonzerawo mutauro pasi rose apo vakarova umwe musikana Gabriela Angels kuSenton Johannesburg mushure mekumuona aine vana vavo vakomana muhotera. Vamwe vanoti izvi hazvipe chimiro nechiremerera kumudzimai wemutungamiriri wenyika. Vataura neStudio 7 vati vari kurwadziwa zvikuru nekurasikirwa nambuya Muzenda. Amai tarisai hungo vekwamucheke mumasvingo vanoti nyika yarasikirwa namai chaivo uye vakurudzira mai Mugabe kuti vadzidze kubva kuvakuru ava.
Kutangira zvese tinoti tarasikirwa nenyaya yamai Muzenda. Mai Muzenda vanga vari role model kumadzimai, vanga vachibata munhu wese semunhu zvisinei kuti unobva kumapolitical parties akadini. Saka unhu hwamai Muzenda dei hwaigonawo kuti hwatapukira hukaenda kuna mai Mugabe. Vakopawo zvinoitwa namadzimai echikuru zvingava zvinhu zvakanaka, nokuti zvinhu zvavari kutoita zviri kutinyadzisa senyika.
Vamwe vazhinji vanoti mbuya Muzenda havana kuda kupindira nyaya dzezvematongero enyika apo murume wavo achiri mupenyu vakaramba vari mai vakatsiga vachiyananisa nekupanga mazano kuvana nevatungamiriri venyika. Mutauriri weNational People's Party kana kuti NPP vaJefferson Chitando vakurudzira madzimai evatungamiriri vasara kuti vazvininipise sambuya Muzenda.
Mai Maud Muzenda tinovaziva vari mai vakanga vari mai vakatsiga, mai vakanga vakazvininipisa, mai vakanga vachichengeta nherera, mai vakanga vachitarisa kana mukaenda pachikoro chemupanda wana munondowana vana vazhinji zvikuru vakabvapo vakapinzwa namai Muzenda. Saka izvizvi zvinoratidza kuti mai Muzenda mukatarisa pavana vavo vese vavanavo vakasara vachivarera vachivachengeta vaMuzenda vari panguva yokurwira kuti itwa nerusununguko. Izvi ivo taona rusununguko mai Muzenda havana kuda kuenda kumberi, vakaramba vakabira somudzimai akatsiga.
Rambisai Mugova anoti mbuya Muzenda ndeumwe wemadzimai evatungamiriri vakare vashoma vange vasara vaiva vakatsiga vachiyananisa vamwe sevashakabvu amai Sale Mugabe mudzimai wekutanga wemutungamiriri wenyika pamwe nambuya Mafuyana mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJoshua Ngomo.
Mai Muzenda ndimai vakazvarwa vakava mai vakatibereka vakava mai vane dzidziso. Tinoti mai tarasikirwa negamba guru nekuti tinovaverenga ivo nana Sali Mugabe nana mai Chinamano ndomadzimai anga achiratidza unhu.
Mbuya Muzenda vachimwa nemapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana. Mutungamiri weMDC vamogeni tsvangirai vakandobata maoko kumba kwaMuzenda kuHarare. Apo mutungamiri weNPP amaJoyce Mujuru vakavarumbidza vachitsika dzavo dzanga dzakanaka. Studio 7 haina kukwanisa kubata amai Mugabe kuti vatipewo maonero avo papfungwa dzevanhu vemasvingo. Kurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vasidzinzikira mai vaudza mhuri yekwaMuzenda kuti politibro yebato iri yati vaitwe gamba renyika uye vachiri kuradzikwa kumarinda eHeroes ekane musi wemugovera. Ndakamira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Nezuro zvinonzi pakaita mhirizhonga paArnold Farm kana kuti pamanzou kumazowe. Pakati pavanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf nevagari vepapurazi iri. Vatsigiri vezanupf ava vanonzi vaida kuti vagari ava vabve papurazi iri kuitira kuti amai Grace Mugabe vanove mudzimai vemutungamiri wenyika vawedzere purazi ravo. Gavhuna wedunhu remashandaland central vamartin Dina vakaudza Studio 7 kuti amai Mugabe vakapiwa purazi iri kuti vachengetere mhuka. Asi Matare dzimhosva akamisa amai Mugabe nemapurisa kubvisa vagari vari papurazi iri pasina kwekuvaendesa sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Mapurisa akamboputsira vanhu ava dzimba dzavo vasati vamiswa nedare. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu nhasi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori wesangano reArnold Farm Residents Association vaInnocent Dube.
Hongu pakaita kurwisana nezviro pari zvino nhasi kwanga kwakanyarara because nhasi havana kupinda.
Aikurwisa apa ndiani?
Apa tichaziva kuti exactly ndevana because imilitia iri kugara mucompound. Tino tiri kufungidzira kuti mayouth ezanupf.
Saka makakwanisa here kuti munge muchimhangara nyaya yenyu kumapurisa?
Hongu takaenda kunomhangara kunyaya yedu kumapurisa asi mapurisa vaka vese vaingoona kurirana nyoka menyu vachiti kwanzi tiri kumirira shefu wangu yachindiri kumirira shefu wangu, saka hapana chakazobuda kubva kumapurisa.
Pane vakakuvara here mukurwisana uko?
Hapana vakakuvara because takazovakurira nekuwanda kwedu vakakurumidza kutiza.
Saka vaikuudzai kuti kudii pavaikurwisa apa?
Vaiti muchiri kuitei budai mupurazi raamai Mugabe.
Makwanisa here kuti munge muchinotaura nemagweta enyu nenyaya?
Hongu, izo ndio kwatiri kuenda kumagwete edu tine appointment ya 4 of you kuti tine kuti tunoita sei plus vive Zimbabwe Human Rights Commission vane report yavatipa nhasi nemamiri akaita zvinhu zvacho.
Vanga vachiti kudii mugwaro ravako pairi?
Igwaro ravatipa vari kuti ivo tofanira kugara ipapo kuti atawana kugara because kwese semanyepo anga achitaurwa naMartin Dina. Wokuti takapiwa minda manyepo because hapana kwatakambopiwa minda.
Asi mukapiwa kumwe kwekugara makasununguka here kuti munge muchitama?
Takasununguka zvakanyanyisa nokuti isu zvatiri kuda minda chete hapana chimwe chatiri kuda.
Patakapedzisira kutaura nemi musingakwanisi kuvaka dzimba dzekuti mugare, zvinhu zvamira sei zvinezvi?
Hapana chatasata chavaka, tiri kugara panze kusvika pari zvino.
Manheru munorara sei manje kana musina dzimba?
Tinongorara panze ipapo tongowanza magumbezi hapana zvokuita because ma-non-governmental organization vese vari kutsva kupinda kuti vatibatsire because kune vanga vachida kutibatsira IOM but vari kutsvawo kuti vapinde mukati kuti vatibatsire.
Ari kuvarambidza kuti vakubatsirei ndiani apa, mapurisa kana kuti?
Ndingati mapurisa ari mbakuisa mabhomugedhi.
Pane mapurisa mangani?
Mapurisa bhomugedhi rokutanga rine mapurisa maviri, rechituru rine mapurisa maviri, vese vane vakapakatira futi.
Munyori wesangano reArnold Farm Residents Association vaInnocent Dube vari parunhare kumanzou naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America. Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komisheni iri kutungamirwa nevaimbove munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan nhasi yati nyika yeMyanmar inofanirwa kunyevenutsa mitemo ine chekuita nekuvechizvarwa uye kumisa kushungurudzwa kwevanhu senzira yekuunza nayo runyararo mudunhu reRakhine. Vakuru vakati chikomo chiremera chevari kure vari pedyo vachitamba nacho. Dudzire chireve ichi inenge yave kubuda sechokwadi pamubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance uyo uri kuonekwa nevamwe vari kunze senzira chete yekubvisa nayo utongi weZANU-PF. Asi izvi zvinonzi handizvo zviri kuonekwa nevamwe vari mumapato akapinda mubatanidzwa uyu. Avo vari kubuda pachena vachishoropodza mubatanidzwa uyu vachiti havaoni uchibudirira kubvisa bato riri kutonga. Dzimwe nhengo muMDCT dzinonzi dziri kuramba kuti paumbwe mubatanidzwa nemamwe mapato dzichiti mapato aya haana chaanounza kumubatanidzwa uyu kunze kwekutokohwa paasina kurima. Izvi zvinonzi zviri kuitikawo kumamwe mapato akaita sePeople's Democratic Party inotungamirwa navatendai biti pamwe chete neMDC inotungamirwa namushinafundo Wilson Ncube. Uko dzimwe nhengo zvikuru dziri muutungamiri dzinonzi dziri kuitawo batamurefu batamupfupi dzichiramba nyaya yemubatanidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDC inotungamirwa navaWilson Ncube vakurawo nechihwai pamwe nevanongorora zvematengerwo enyika vakarerekera kuZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachihwai kuti vanoti kudii nemapisha-pisha atinonzwa ari kusimuka mumapato ari muMDC Alliance.
Handiti kutaura hangu ndakamirira Alliance, ini ndiri mumwe wemapato. Ndakamirira bato riri muAlliance iyoyi reMDC. Saka nokudaro isuwo tiri kudarira zvinhu zvataurwa nevanenge vataura ruzhinji rwevanhu patakabva kusarudzo kumashure. Takanzi zvakangonakira kuti muite mubata pamwe, mubatirane pamwe chete, mukwanise kubvisa varipo ava. Asi maziso togona kunge tichiona zvakasiyana. Isu mumaziso edu takaona kuti chinhu chakanaka, uye tiri kudavira kumashoko evana veZimbabwe kuti tiise pfungwa pamwe chete tigorwisa hurumende yeZANU-PF yadai kutitambudza. Ende kana munhu ukange usiri mutunhu, chirega kuti chakashata. Saka toda kungotaurana kuti zvakaitei kuita mushandira pamwe. Kana takakanganisa, titiudzaika patakakanganisa pacho. Nokuti varume vakuru vakaita sesu, isu tiri kudavira shoko rakabva kuvanhu.
Vachiri manzu, tichiona mapisha-pisha ari kubuda mumapato ari mubatanidzwa, munoona vachibudirira here nerwendo irworwo?
Hazvigoni kuti vabudirire. Chokutanga pamapato ose avo manomwe iyawo. Zvazvinoreva ndezvekuti hapana rinonzi bato pamapato avo manomwe iyawo. Nokuti ukaona vanhu vanomwe vungana vachida kukutsira bato rimwe chete, izvozvo chete zvongora kuti haiwa havari kuita havo matope. Vakatomborwisana pachavo voga kuti isi tonzi MDC ani, ivo risara vonzi MDC ani. Izvo zvinongoratidza kuti hakuna kunge vanhu vanga vakaisa pfungwa pamwe chete vachiti ivo vanoda kubvisa ZANU-PF. ZANU-PF ina mapolicies anoita kuti vana veZimbabwe vabudirire.
Vachihwai, pindurai tinzwe.
Ndatoshamisikawo, handina kuziva kuti mazi vane mavonero akadaro kuti vachiri kufunga kuti dombo rinobuda mvura. Kana pamakore makumi matatu namanomwe vamugabe vakatadza kugadzirisa upenyu hwevana veZimbabwe, hatitarisiri kuti pazuva ranhasi vangabuda namasaramusi vakagadzirisa upenyu hweZimbabwe. Nokudaro toshamisika kana vanhu vari kuZANU-PF uko vachidongorera poto dzevamwe. Nokuti isu toti kochenyu chiko pahuku yomweni, madiko kurega nguri mati wedzerai munyu. Haina kutukira, mvura ishoma, chidzai choshandirai. Tazvinzwa, kochenyu chava chizi. Kochiregai katibike ribve, todya nemi, musashira kutarira kumashure. Nyaya iri pano ndeyekuti mapolicies Zimbabwe inoda kuvakwa pasa.
Vachiri manzi, mushandira pamwe uri kutaurwa uyu uri kuitwawo mune dzimwe nyika uchibudirira. Chii chinoita kuti mufunge kuti muZimbabwe hauzobudirira?
Hakuna zvinhu zvakamboita saizvozvo. Saka wisdom yavanhu vakare kare vakataura kuti mbeva zhinji hadzicherimwe naunoenda kure, ndo zvazvinongoreva chete chete. Tingada kupidigura tigodii kudini, asi mbeva zhinji hadzicheri mwena unoenda kure.
Vachihwai,
ndongoshayiwa kuti ko vaita sezve mhazi avo. Nokuti isu tiri kuti mapolicies avari kutaura nepane unemployment rate munyika neumbavha hwavapo, ivo vari kungoti kwai zvakangonaka zvakanaka muZimbabwe mapolicies ticharohwa. Izo hatigoni kundoba semabiro anoita anopie. Isu tiri kuti tiri kuda kuvaka nyika ino ivo vachiri manzo avo mazi avo. Tiri kuti kana vane njere dzavanoda ngavachiuya nadzo.
Vachiri manzi mapato ose ari munyika anenge angoene zvipoka zvipoka. Kunetsana kwamuri kuona kuri kuma alliance ndokuri kuitika muzano PF. Tipeiwo pfungwa dzenyu.
Ivo ndo zvavanofunga kuti ndo zviri kuitika. Saka muchingonzwa kuchinzi kunongori nepati inonzi ZANU PF chete chete hazvitombozofi zvakaita kuti tingazoparadzaniswa noumwe munhu uyo anoda kutoparadzanisa vanhu anenge achingodzingwa.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU PF vagadzira chirumhanzu. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDC inotungamirwa naProfesa Walsh Mancube vakurawo nechihwai. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo, tombotarisa zvabuda mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League watambwa nhasi. Chikwata cheDynamos chadambura chikwata cheHaumine 6-0 kuBaba Field Stadium kuBulawayo. Musakanganwa chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM nhasi apo tinge chitarisa nyaya yemhirizhonga iri kuitika papurazi remanzou kumazowe iro ragara riine makakatanwa pakati pemhuri dzakaritora muna 2000 naamai Grace Mugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
When I see you, when I see you, I get so shy. Bona, cook. Moyo wangu no reketa, unoda kukupepeta. Love yaku ino fefeta, sakandoda kukuchengeta. Every day no nisekesa, suarangu uno jegesa. Nyangwe jiga nivengesa, ndiwe wacha no nipengesa. Run to, they be just testing you want to, but yeah, bagufaga bantu. You make me feel like in Chanchu, so I'll be your moon and your sun too. The one I give all of my heart to, a daughter and maybe a son too. Yeah, what's that on Bazane?
Kambo, penge penge kubva kune chikomana Titan, vakawanda vanochiziva nekambo mukoko. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Vanhu gumi nemumwe vanofa, vamwe zana negumi nevapfumbamwe vachikuvara apo rori yanga yakatakura vatendi vechechi yeThe True Apostolic Mission yaita njodzi kukamativi. Politburo yeZANU PF inoita Mai Maud Muzenda, gamba renyika, uye vave kutarisirwa kuradzikwa nemusi wemugovera kumarinda yeHeroes Acre muHarare. Mumwe mutori wenhau anorohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF panga pachishambadzwa bato reMDCT kuHarare Showgrounds. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange minesi zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Chris Gandhi nantungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 24 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Engizibuza khona ukuthi ngambe nxa umuntu ezathwala abantu abangu 100 ka-1 ehamba labo uyabe elungiselele yini kokuyana kokuthi khona imoto yakhe ayibona ukuthi right umchayeli wakhe laye usesimeni esilungileyo obuthwala abantu abangu 100 asonto ejwayelekileyo.
Kufe abantu abalichomi lanye ekubhekukeni kweroli ebisuka ebhinga isiya ewange lamhla ekuseni ithwele abukholo lwesipostoli.
Ya abantu sibili abantu abafika estanding sibili. Sifuze appreciate ukuthi MTC yenzeni. Laba bantu kufuze bekuthathe bethini into le yenzwe yiMTC bengesaba bona ilizwe langkhona labo lokheli linje.
IMDCT iqale ukubukisa ukuqala embalini yombukiso wezokulima weHarare Agricultural Show kodwa kugcine kusiba lesehlakalo sokuthaywa kwentatheli zindaba ebisenza isebenza izimele.
Umanyano wamabandla aphikisayo ukhanya lonke untengantenga okulakho ukuthi ungabi ngoqinileyo ukumelana leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Kufe abantu abalichumi lanye engozini yomgwaqo eKamativi namhla ekuseni ngemva kokubhewuka kweroli enkulu ekade behamba ngayo ithwele abantu benkozo yesipostoli besuka esiyabuwa eBinga besiya emhlanganweni wesonto yabo eWange. Imota le ibithwele abantu abedlula ikhulu lamachumi amathathu 130. Njalo abalimeleyo bayelatshwa eKamativi Clinic kanye lasesibhedlela seWange leseSt Patrick's. Lanxa amapolisa esacwayisisa imbangela yalingozi kule mbiko ethi amabreki erolile ebengasebenzi kuhle njalo okusobala ukuthi ibithwele abantu abaningi kakhulu. Osaphethe isikhundla sikamqondiso ogatsha lwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe, umnumzana Clifford Gobo, uthi balusizi kakhulu ngalingozi. Uthi abatshayeli kumele bahambe ngonanzelelo emgwaqweni. La ngamazwi agcizelelwe ngumeli weBinga North edalele ePhalamende, umnumzana Prince Tubeko Spanda, yena othi iroli le ibingamelanga ithwale abantu abaningi kangaka.
Engizibuza khona ukuthi ngambe nxa umuntu ezathwala abantu abangu 100 ka-1 ehamba labo uyabe elungiselele yini kokuyana kokuthi khona imoto yakhe ayibona ukuthi right umchayeli wakhe laye usesimeni esilungileyo obuthwala abantu abangu 100 asonto ejwayelekileyo. Kanti njalo njengenhlala yenza siyakhuthaza ukuthi bakithi nxa umuntu ethe wathwala abantu abaningi kangaka kanti uhanjelwani vele ebusuku. Ukuhamba ebusuku akulunganga. Kanti njalo noma ama details zonke singakawatholi ukhanya ngani ama emergency services ethu akawa respondanga ngesiphangiphangi baphuzile ukuyafika engozini ngoba nxa kuyikuthi ingozi yenzakale ngama past 2 kwakhanya ngani abafike kuqala bangabe befike ngabo 5 yekuthi ukuthi ama emergency services ethu engabe engasebenzanga ngendlela efaneleyo kodwa ongasenani sisadingisisa ukuthi sizukuthi kanti kuhambe kanjani lawo amapolice asadingisisa ukuthi kuhambe kanjani sisakhala njalo lalabo asebevele sekusaziwa ukuthi kabasekho sebebhubhile ngoba ngikhuluma kanje kule mizi eminingi esengitshela ukuthi kozibani hayi sokukhofeni ukuthi hayi akasekho sokulesililo so ngigijima kanje lami ngigijimela ukuthi ngiye kuba khona ukwenza ukuthi siyebonisana lalabo abakhona ngale kusini ukuthi kuhambe njani njalo ukuthi ama investigations ayahamba njani lokuthi mhlawumbe uhulumende singacela ukuthi engenele encedise labo abalimileyo kanye nalabo abalahlekelwe yizo.
Lichithekile igazi labantu abanengi lonyaka umnumzana Sibanda, bafile abantu abaningi kakhulu engozini zomgwaqo lapha, lungaqedwa njani lolu dubo?
Ngiyakholwa kunengi okufuza ukuthi sikwenze njengelizwe ukuze sizame ukuthi sinqabele izingozi eziningi kangaka. Ikakhulu lezi ezimvolva abantu abanengi, uyananzelela ukuthi sike saba naleyana eyenzakale eduze neKaroi, ibhasi yakhona ibigijima kakhulu ibihambe ebusuku. Nanku sokwenzakele kathesi lokho kwenzakale eBhinga lakho, imota ibihamba ebusuku ukuthi ibigijima yini kasikwazi, njalo ukuthi kube lo dubo bani hatshi kasikwazi. Kodwa nje I think into okufuza ukuthi siyenze ukuthi okwakuqala abantu nxa bethe bathwala abantu abanengi, kuqakathekile ukuthi okwakuqala benanzelele ukuthi imota zabo zikukondishini yini, okwesibili isiqubu sabo abahamba ngaso singanani, okwesithathu udriver kambe umchayeli angabe esesimeni yini sokuthi angahamba lo mango ethwele abantu abaningi kangako.
UManyere uchayiwe ngemva kokubonakala ithatha imfanekiso yemota ebile number plate
Uxolo, umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBhinga North edale lePhalamende. IMDC iqale ukubukisa lonyaka okwakuqala embalini yombukiso wezokulima weHarare Agricultural Show, kodwa kugcine kusiba lesehlakalo sokutshaywa kwentatheli zindaba esebenza izimele uAndrison Manyere obethatha imfanekiso kulesi stand. Njalo utshaywe ngabacatshangelwa ukuthi bengaba ngabebandla leZANU-PF. Kubika uMavis Gama.
UManyere uchayiwe ngemva kokubonakala ithatha imfanekiso yemota ebile number plate ebilotshwe ukuthi RG Mugabe, ebichayelwa umnumzana Ephraim Chizora ohle wehla wamhlasela. UManyere uthi umangaliswe lesi senzo. UChizola obesefuna ukubamba ngamandla ukungenisa uManyere emoteni yakhe ahambe laye lapho kungaziwa khona, kodwa wakhuzwa ngabanye bakhe beZANU-PF. UZulu weHarare ulembono ehlukeneyo phezu kokuvunyelwa kwe-MDCT ukubukisa, bekhona bathi kulungile, abanye bengakusekeli. ULeopold Munende ngosakhulayo oyisakhamuzi seHarare obesembukisweni walonyaka we-Agricultural Show, yena uncoma leli nyathelo le-MDCT.
Ambona nje njengento enhle sibili ukuthi labo bantu bazi ukuthi iMDC lokhu ikhona, ngoba sifale emaphepheni kulamalanga sishona sibona ZANU-PF, 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 so ngani iMDC iyakhohlakala. So layo nxa ikhanya layo icabanga ukuthi ibuye kushow izozibonakala sebantwini, mbona kuyinto.
Lanxa yena ethekelele istandard seMDCT uthi iningi labantu liyesaba ukufika duze kwaso.
Abantu bayathekelela khonapho, yinto ehluphayo ukuthi abantu besava, but msoyalo ukuthi besavani bona, kodwa bejamuka, bayajamuka kodwa besava ukufika esitendini benikwa ama-pamphlets. Ya abantu sibili, abantu abafika esitendini sibili, kodwa fuze si-appreciate ukuthi MDC yenzeni. Laba bantu fuze bekuthathe bethini into le yenziwe i-MDC, bengesaba bona ilizwe langikhona liyabe lilokheli linje.
Kodwa umlondolozi Ndlovu esinye njalo isakhamuzi seHarare oyintatheli zindaba uthi kuyasolisa ukuvunyelwa kwabe-MDCT ukubukisa lonyaka.
Esikubona ukuthi ibandla leZANU-PF siyazibona elikhokhelayo singathi ama-processes wonke ayenzakala elizweni leZimbabwe. Le-agricultural show ikhokhelelwa nguhulumente, iZimbabwe Agricultural Society, uhulumente weZANU-PF. Singakhumbuli indlela lokho kwenza ngayo isikhathi esiningi, abantu abaku-agricultural society ngabantu abaye bevele belama-links kubandla leZANU-PF. Singakhumbula komunye umnyaka, ngibona nanto waku-92 nxa ngingaphambanisi, umnumzana Didmus Mtasa yena owaphinde waba ngu-secretary for administration weZANU-PF, owaba ngu-chairman owe-agricultural show. Khathesi-ke sibona thina sosizakala-ke ubana leyo agricultural.
Lokhu uthi kuveza ubuphoxo beZANU-PF lohulumende.
Bona nanto kwindlela-ke yeZANU-PF yokuphoxa-ke iqembu ibandla le-MDC, ngoba siyazibona abantu bezimbabwe abaningi balokhu esaba. Ngibona ngani mina abantu abaningi vele baza kwesaba ukufika kuleso sitendi, ngoba kabe kulo umoya wokuthi nxa ungabonakala usudlayela lapho kule okwenzelwa khona izinto ze-MDC uyabulandeni kambe kushow. Ishow esiyazibona yikulanda ukuzozikholisela lokulanda ukubana ungahlukumezi, kodwa ngomoya okwesaba osebantwini bezimbabwe ngibona ngantiwa loku kuyindlela yokuhleka phela ibandla le-MDCT.
Lanxa kube lalesi sehlakalo abalimi babuyisa izilimo zabo eHarare Agricultural Show kanye loZulu batshengisa ukujabulela owalonyaka bewuncoma bethi uqoqekile kule minyakeni yangemuva. Umnumzana Ivan Sinyoni ulima esenkayi eMathebeleland North kuwo 23 eGwamba eTunke. Yena ke ulima izilimo ezimbalwa ezibalisa umumbu, inyawuthi, amabele, indumba lamazambane.
Isho yalonyaka hayi ngibona inhle kakhulu, lami ngithabele kakhulu ukwenza kwayo. I'm expecting ukuthi lami ngizuhambe lomvuzo.
Lumbono usekelwe ngunkosikazi Roberta Katunga okhokhela uhlangothi lwezokukhulumisana loZulu kunhlanganiso ebona ngezombukiso weHarare Agricultural Show.
Ishow iqhubekela phambili kuhle, abantu lokhe bengezeleleka ababuyayo in terms of ama-show goers. Sike saba lezethekeli ezihlanganisela uVP Honorable Mphoko, ubhodile ama-stands ekhangela ukuthi kunjani, and kusasa i-official opening u-President Robert Mugabe muyozabe ozavula ishow njengo-guest of honor wethu.
Uchaza owalonyaka njengoqoqwe ngendlela yaphezulu.
Iquality yama stands nxa si compare lama previous editions is higher. Ama exhibitors ethu wonke afake maximum effort in making sure ukuthi ama stands abo are of a high standard.
Abazathola imvuzo bakhangelelwe ukuyinikezwa kusasa ngumongameli Robert Mugabe onguye ozavula lombukiso okusemthethweni. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Abantu beminye imizi emangweni wakwaMadlambuzi egoqela Kobhangale, Legonde kunye labosomabhizimusi balendawo bakhala ngokuthi babhekane lodubo lwamanzi osokubamba ngamandla ukunatha lezifuyo edamu leMadlambuzi elilamanzi angahlanzekanga. UNompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Amanzi impilo, iningi labantu liphila nzima ngenxa yokusilela kwamanzi, hathi kumadlambuzi kuphela kodwa ngasemhlubulweni weMandebeleni osekuchiye iningi labantu linatha amanzi angahlanzekanga. Imifula lemithombo sekwawoma, uZulu usehamba umango omude esiya kukha edamu leMadlambuzi, lasezitolo zakhona osomabhizimusi baphila nzima. Unkosikazi Seli Sibanda uthe banatha amanzi edamu angcolile, abala migodi, ngakho ke bacela ukugejelwa imigodi, njalo sebeneminyaka eminingi benatha edamu.
Sinathe damu amanzi anjalo angcolile, asila migodi, konke siyahlupheka. Funa ukuthi besilungisele, besidingele imigodi. Ayimnenga kakhulu. Kakhulu. Ngakuphi isithuba sami ngasibona mntana. Sithi natha manje idoti ngapha siyagula ngapha siyezani. Asila ncedo.
Osakhulayo uCleopatra Moyo uthe udubo lwamanzi eMadlambuzi lunzima, njalo imithombo iyacima, bacela ukugejelwa izibholane.
Siyaqhupheka lapha kwidubo lamanzi, kusho ukuthi sihamba umangobude sivela kashale eBhangale, sebekilomitha sibeyangapha sizothi lapha bomama amanzi sibuya wende kuthi kugashale.
Umnumzana Dengani Chaguma Sibanda uthe basuka eBhangale bahamba amakhilomitha ayisikhombisa bezokukha amanzi.
Idubo lamanzi liyasikhathaza kakhulu, njengoba libona sibophe inqolethu lamadonki lawa. Siyadingela umama amanzi edamu, njalo sihamba i-7 kilometers siyefika emakhaya ethu. Since 1980 silomgodi omunye eduze lamakhaya emfuleni laphana owachiya ngusmith, lokho besithi bazasenzela wona. La manje silamali zokuthi sibize laba ababhorayo bezosenzela.
Esinye isakhamuzi seBhangale umnumzana Rapson Moyo uthi ngeviki bakha amanzi kabili edamu leMadlambuzi.
siyaqhupheka lapha kwidibola amanzi kusho ukuthi sihamba umangovu kude sivela kashane ebhangale 7 kilometers siyahamba siyokhela bomama amanzi sibuya one day kuthi kugashane.
Umnumzana Kintu Ncube uthi olenqola yinkosi ngoba utholela imuli eziningi amanzi ngenxa yokuba bawathola kude, inqola ingafa baphila nzima.
Hey, lapha siyadubeka amanzi siyathola kachana njalo, inqola ingapantsha kutsho ukuthi asisagezi, labantwana laba besikolo abasagezi, lokuwatsha sisawatshi. Hayi, lapha siyahlupheka kakhulu.
Lithi wenziweni?
Kade sifuna imigodi, imigodi iyo engasincedisa engaba seduzane ngoba idamu lalo likatshana njalo lilengcekeza futhi amanzi akhona ahlambulukanga.
Unkosikazi Evelyn Dube uthe yena emasendu uduze lomfula olamanzi kodwa abantu abahlala eGonde yibo ababhekane lobunzima.
Thina amanzi kasihluphi, umfula lo esayidini esikiyo amanzi kayapheli. Kodwa phambili le phambi koGonde ngale amanzi ayabahlupha nxa kunama-September October. Ayi bagebhu abaze batshone, umuntu atshone phakathi kweGonde ikukuze bathole amanzi.
Iziqinti eziningi zemhlubulweni weMandebeleni zibhekane lodubo lokuthola amanzi ahlanzekileyo okunatha. Iningi labantu linatha emachibini lezifuyo. Imigodi eminingi seyafa ngenxa yokonakala komnotho elizweni, abantu abasenelisi ukuzilungisela imigodi. Lo hulumende kenelisi ukugebhela abantu izibholane. Ngimele iStudio 7 ngisemadlambuzi, ngingunompumelelo Moyo.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama siqhubeka sixoxa ngezigaba zikankosikazi Grace Mgabe olakho ukubotshiswa ngosakhulayo uGabriela Angels okuthiwa wamtshaya ngentambo yegetsi eSouth Africa.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli weleMelika umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwamukela inhloko kahulumende yakweleMalaysia umnumzana Najib Razak oza kwethekelela isigodlo seWhite House ngenyanga ezayo.
Abantu bakwele Angola abavote izolo kukhetho lokudinga umongameli sebemelele impumela yalolu khetho.
Ukusasa ibandla le-People's Democratic Party, EPDP, liza kuba lomhlangano wedale le-Standing Committee lapho okukhangelelwe ukukhulunywa ngodaba lokungena kumanyano we-MTC Alliance kumbe hatshi. Kulokwesabela ukuthi kungaba lokudabuka phakathi kwaleli bandla ngoba abangafuni ukungena kumanyano lo ababalisa unkosikazi Lucia Matibenga, abomnumzana Gordon Moyo lokucacaphulu labanye. Bayafunga begomela besithi kabasoze bangene ngoba bengaphiwanga izihlalo zokuncintisa ezeneleyo ikakhulu kobulawayo. Ngakwelinye icele abafuna ukungena kulumanyano ababalisa umongameli webandla umnumzana Tendai Biti labanye bathi ukuya kukhetho kungelamanyano ikuchitha nje isikhathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungulayo zombusazwe umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu endawonye lesiphathamandla se-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
ukungena kumanyano kakukhathazi kodwa ke okuqakathekileyo ukuthi kuqale kulungiswe kulungiselele indlela phela kugradwe konke kucace kube segcekeni bese singena ke kumanyano ozahlanganisa kamabandla wonke ezombusazi kodwa ke eqinisweni ke umanyano esikhathini esiningi ujayele ukudala ingxabano ngoba sikhangela ama-interest athiyeneyo amalunga amaphathi ezombusazi yikho-ke thina hhayi sibona ingani kakwela crisis sikhangelele ukuthi ma kusafika isikhathi esilandelayo esifithane kuzabe sekunomanyano ozahlanganisa amabandla wonke aphikisayo azombusazi wezimbabwe ukuthi angqikilani-ke le bandla le-ZANU-P F ngomnyaka ozayo.
Mnumzana Bhekilizwe Ndlovu, nanto udaba, wena ukubona njani ukubana isikhathi sokhetho sesiyafika kodwa kukhanya indlela ayikacandwa kahle? Ukubona njani wena ikakhulu nxa sikhangele zomanyano lezi?
Okuqale okumele sikale sizibuze khona ukuthi into eyayivele icege i-MDCT le PDP yayini, kufuze sizibuze khona bese sizibuze ukuthi if umnumzana u-Edwin Dlovu sithi akulankinga ekhona, yena le evele ikhona ekuqaleni bese hlukana seyayakuphi, isidisaphile idisaphile yayakuphi. So angifuni ukuqamba amanga, mina angilakuliseka, angilakuhlaliseka enhliziyweni yami ngokuphumelela komanyano ongenzakala phakathi kwe-MDCT le-PDP. Abantu be-PDP bengibahlonipha kakhulu, ngabahlonipha ngesikhathi besuka bephuma ku-MDCT besithi befuna ukuzimela ngibodwa. Esasikukhangelele thina njengabantu bezimbabwe abakhangelele ukuthi kube nokuqhubekela phambili kwe-opposition kuyikuthi uMorgan Tsvangirai esehlulekile ukuthatha ilizwe okwesithathu, wakufuza ukuthi avumele abasesele gazi elisatshisa abafana nabobidi labomangoma bathathe over, but wabe lokhu ebambelele esitalweni. Baphuma sabajabulela kakhulu sathi bazowakha into enhle, kodwa nampo sebefuna ukubuyela. Yena le into yokuthi kuthiwe khona umsebenzi okhona ezimbabwe yikhuphi izami, yinkalakatha yemisteki. Yikho ngizaphakamisa omutsha lo ongenileyo ku-opposition okuthiwa ngunkosana moya othena inkinga ekhona kuma-opposition ukuthi bafuna ukunikana imisebenzi. As long as abantu bekhangela indaba zombusazi ngaleyo ndlela ukuthi kufuze basuse i-ZANU-P F banikane umsebenzi, akula nto ezophuma. Kusizwisa ubuhlungu ukubona abantu abahlakaniphileyo njengabobithi labomangoma labocacaphulu abakobulawayo labogeorge Mkhwananzi labo Edwin Dlovu befuna ukubuyela ezibini esikhangelela ukuthi ngabe sezibuthwa nje zilahlelwe phansi, bafuna ukuzihlanganisa lazo. Kuyabanika amagama amabi, kuzabanika amagama ababi.
Nantu daba mnumzwana Edwin Dlovu, uthini wena ngalokho?
Ngimlalela umfowethu kakhulu. Okokuqala, amabandla abehlukaniseke yimbono eyabithiyene. Kodwa-ke manje sikhangela ukhetho sesisiya ekhethweni, abantu bezimbabwe abaningi kabavoti. Bengavoti kungenxa yokuthi bathi amabandla aphikisayo ayehlukane kakhulu, maningi kakhulu. Yikho ngokwenza njalo amathuba okuthi-ke alwise ibandla le-ZANU-P F alikhiphe embusweni malutshwane. Babantu bezimbabwe bafuna ukuthi kuhanjwe ekhethweni kubanjeni, yikho kubanika i-confidence yokuthi baphume ezindlini bahambe beyovota ngokumele. Yikho-ke sithe thina kasihlanganisenini amabandla ezombusazwe wonke. Ungakhangela into yomanyano emabandla ezombusazwe iqaliswe yithi ku-P D P, sithe thina kasihlanganise namabandla ezombusazwe kodwa kungabi lokuginyana phakathi. Singene siyi-alliance, singene silebizo le-coalition mina leyo kungena ekhethweni, kodwa elinye nelinye lamabandla lizimele. Kuthi ma ukhetho ngaphela omunye lomunye uma esendaweni yakhe kungabi lokuginyana. Yikho-ke sisithi thina kasaneke labo bonke, kuhlanganisele omjuru, kuhlanganisela-ke omtasa, omtambara, owezishodakwenga, othwangirayi, bonkeni sithi kasihlanganeni kukhetho lolo lomnyaka ozayo. Singahlangana thina kunika abantu bezimbabwe, abantwana bezimbabwe i-confidence yokuthi bayivota. Kodwa bangazotha kule MDCT, kule MDC, kule PDP, kule ZAPU, kulobani, kulobani, kulobani. Abantu bathi, lapha lizafikisa ivoti bese lihlala ezindlini bengavoti. Kanti sidinga amavoti abo ngomnyaka ozayo. Yikho-ke okwenza ukuthi kathese sicimeze, sidle ibilebile libabayo, kodwa-ke sicimezile, sikhangele sile njongo. Into enkulu kaNdlovu, labo balaleli bonke abalaleleyo, yinjongo ukuthi athi njongo kuyini. Ilizwe leZimbabwe lifile kusigaba elikiso sona ngenxa yombuso weZANU-P F ukhokhelwa umgazi lelo oliqiniso. Yikho-ke injongo kumele kube yikukhipha leZANU-P F, ufake amapholisi aqondileyo, ilizwe libuswe kuhle, imisebenzi ivuleke, labafuna ukuzisebenza basebenze, i-economy ibe right, siphume ku-isolation desk-ke. yinjongo ekhona kaphela.
Nantu daba mnumzana Bekilizwe Ndlovu uthini wena?
Injongo inhle, injongo inhle, kodwa indlela esikwenza injongo inhle yendlela uchaza ngayo umnumzana Edwin Ndlovu. Kuhle kakhulu ukuba umlalele uyajabula impela ukuthi injongo yenu inhle, lifuna ukukhipha izano, lifuna ukwakha and so on, alifuni ukuginyana.
Hallo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethe ecubungela izombusazo beqoxa indawo enye lesiphatha amandla se-PDP umnumzana Edwin Ndlovu.
Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ohulumende abagoqela eleFrance eleBritane leMelika bathi bathakazelela isinqumo esithethwe lilizwe leLibya elithi ibutho leLibya National Army lizahlolisisa ukubulawa kwabantu mahlayana edolobheni leBenghazi. Ibutho leli lithi liyazwisisa okwenziwa ngumthethwandaba weInternational Criminal Court kumbe iICC ethi ifuna ukubopha omunye wabo uMajor Mahmoud Mustafa Busaf Al-Wefali. Ibutho leli liphinde lathi selimise uBusaf Al-Wefali umsebenzi ukwenzela ukuthi umthetho usetshenziswe ngemfanelo. Ilizwe leMelika lithi kumele kuvezwe ukubulawa kwabantu mahlayana eBenghazi ukwenzela ukuthi labo abonileyo babotshwe. U-Al-Wefali ongomunye wabakhokeli bebutho eLibya wethiswa icala yi-ICC elokuthi ngomnyaka ka-2016 langomnyaka ka-2017 wabulala njalo wancedisa ekudubuleni abantu makhaza abangamajumi amathathu lantathu lezibotshwa ezazilimele. U-Al-Wefali udlelana lo-Khalifa Haftar wayengomunye wabakhokela ibutho likamuyi umongameli Muammar Gaddafi wabulawa ngesikhathi uzulu ohlomileyo ethatha ilizwe leLibya. U-Haftar owamanje ukhokela ibutho eliqine okumangalisayo elithethe ngenkani idolobho leBenghazi elathunjwa ngamalichaja. Ilizwe leMelika lithi kumele bonke ababulala abantu makhaza babotshwe ukwenzela ukuthi kube lokuthula kweleLibya. Amazwe agoqela eleFrance eleBritane leMelika athi loba kunjalo azaqhubeka esekela uhulumende weLibya. Amazwe la athi athakazelela lokuqatshwa kukaGhassan Salame omele unobhala jikelele wenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations ozama ukuthi kulungiswe udaba lwezombusazwe kweleLibya.
Lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Singa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Singakhangeli inhloko zendaba ngwenya bakhona nabantu be-Highlanders lapha benithembise abalaleli ukuthi sizabadlalela ingoma, ikakhulu abalandeli beqembu le-Cholocho benithe sizabadlalela ingoma ekazinja ziyamluma ethi Cholocho FC ngeyethu, but asela sikhali bakhala abantu be-Highlanders la. Highlanders itshaye iCholocho isiba le first win yayo kusizini iCholocho izolo.
Hayi kunzima ntunge ukuyi-Highlanders, abanye bathi ucoach, abanye bathi ngumqondisi, akusaqondakali ukuthi kuyini ukwenza.
Kunzima esikhala ngeni sithi kwakabangalala. Kwakabangalala kunzima, asazi yozala nkomo.
Hayi kunzima sazi ntunge.
Siziphetheke ezosuku.
Kufe abantu abalichumi lanye engozini yomgwaqo ekamativi lamhla ekuseni ngemva kokubhewuka kweroli enkulu ekade behamba ngayo ithwele abantu benkonzo.
Umanyano wamabandla aphikisayo ukhanya lokhe untengantenga okulakho ukubangela ukuthi ungabi ngoqinileyo njalo wenelise ukumelana lebandla leZANU PF kukhetho oluzayo.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, igama nguChris Gande Lelale.
Lontungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.